zvino hazvitati zvanyatsogadzikana nekuti kutaura kuno kudai vanhu vari kungoramba vachiwaniswa vakanga vakabharwa nemajeta nematombo uye vari kuvatora vachinovavidza vazhinji vacho vakuonekwa nenyaya yekuti mvura izvozvo yapera kunaya zvakaita kwamutsvangwa kwandakataura zvenezuro ndazokwanisa kubatana nakansela saka handitaurira kuti wadhi 22 wadhi 21 neiyoyo yake wadhi 23 hapana kana any assistance yake yauya vati muwadhi 23 pamutsvangwa kliniki paya pane madzimai akazvitakura vakwanisa kusvika mishonga hanzi mishonga yauya neimwe helicopter yevamwe varungu asi yadhirivhara mishonga mishonga yaisa ipapo ngeyemaARVs then vana vakadzi vaya out of 13 3 has delivered and vadhiriva zvakanaka food hapana any assistance yati yauya then as for ngangu hanzi ngangu vakwanisa kuwana chikafu chasvika asi chikafu chichasvika chiri kupoliticizwa chikafu chine maziso kune vanhu vari kuchitsikirira kuti vapanane pachavo saka things are not okay vazondiudzawo futi kuti izvo vakwanisa kugadzirisa maroads ekuti asvike kwamutsvanga by road from Chipinge saka I think if there is any help vanhu vanokwanisa kuchienda by road vati taane 3 days tichigadzira maroads yaya tega and kwaakusvikika
vagari vari kubatsirwa nezvinhu zvakaita sechikafu nezvimwe zvakadaro vari kukwanisa here kunge vachizozvibika nokuti tinoona kuti vanenge vachida huni vanoda mapoto ekubikira nezvimwe zvakadaro zvimwe zvezvinhu zvakaparadzwa mutaona iyi
hapana kana chekuti vanoshandisa saka inother ways utori musha uri kuda kutangwa kubva pane poto kubva pane mugodhi kubva pane sipuni saka zvinhu zvese izvozvo hazviko
saka vari kuita sei chikafu chavari kupiwa ichi
kune vamwe vari kupiwa chikafu kutaura chokwadi handisati ndaziva kuti vari kuzvishandisa sei kuda vari kupiwa nezvimwe asi nzvimbo yandanyanyobatikana nayo inzvimbo iyoyo yandiri kuti havana chavati vatowana chekutoti vabike chazvo havana havana chekuti vabike saka ife tirasa ende ii kutaura kuno kuzvoma zvinokuti ikoko chero mvura isichanai hurumende yakayati kuti iende inobatsira vanhu ivavo nekuti mazuva awanda chonga vanhu vasina chokutya so vana vadiki vana vajeji vanorarama sei.